Kuvarungu vakawanda kugarika yave manya utsamukanwa chembere kurota ichiyamwa kare zvaitoera kuona murungu kana mukaradhi achipema. Izvi zvaiva chisionekwe umandaro hwamai kana vatema vane mari vaibva vatonzi varungu. Asika vakuru vanoti chisingaperi chinoshura. Mazivano handi zvinhu zvichashamisa kuona murungu kana mukaradhi achipema mumugwagwa, sezvo vanhu ava vave kukangwa nenhamo sezviri kuitwa vatema munyika. Apo vazhinji vevanhu ava vaigara kumi yevashoma neshoroma. Pari zvino vamwe vavo vave kugara misha inogara vazhinji nekuda kwekuoma kwaita upenyu, uye vavewo kutandarira mumabhawa nedzimwe nzvimbo idzo vange vasingaonekwi apo zvinhu zvaive zvakanaka. Mumwe wevanhu ava ndava Kenneth Rowan, vanhu vamukaradhi avo vanogara musha weveruzhinji wemucheke mumasvingo. VaRowan vanoti kunyange hazvo vamwe verudzi rwavo vachigara mumisha inogara vane mari vanongotamburawo sevatema.
Tine zhara, vari vese vane zhara. Rentals dzimba, rentals vana vana mari kubhadhara dzimba, marentals havana zvikwereti chete nevanhu vese dzimba dzose havana mari.
Vanoti vane hama dzavo dzinogara dzakawanda pamba imwe chete, uye vanoti manyepo ekuti vatema chete ndivo vari kutambura munyika. Vanoti vari kupona nehwakungwaku sezvo mari yavo yemuzhandigere isiri kuuya zvakanaka.
Pane mari yangu yepenyu inombodambuka dambuka wemboya mbika yauyi imbouya no hauyi mari yacho. Mari yepenyu yauye different pensions. Local government, we are poor.
VaRowan vanoti zvakakosha kuti masangano anopa rubatsiro rwechikafu nembatya asasiye varungu nemamwe marudzi sezvo vari kutamburawo sevatema. Mumwe wechichena Kevin Oliver wekuchitungwiza ane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa akatombobuda mubepa nhau achiti anoita basa reuhwindi kuti awane chouviri. Oliver anoti inherera sezvo vabereki vake vakafa nekuda kwedoro kuti vakanganwe nhamo yainge yavawira. Mumwe murungu asina kuda kudomwa nezita uyo anorarama nekutengesa mabhanzi mugwagwa kumasvingo audza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaari kuita sezvo ari kuita zviri kuitwa neveruzhinji munyika. Anoti haangaregi mhuri yake chifa nenzara nekunyara kutengesa mugwagwa nekuti murungu. Asi mumwe wemurungu anogara kwarunde ati anonzi John Kesten ati akazvipira kubatsira varungu kana vatema vanotambura munyika. Pari zvino hapana munhu watiri kubatsira, asi tinokwanisa kubatsira nepatinogona napo kune vese vanoda rubatsiro. Shamwari yavaKesten Yan anotiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma munyika ari kufara kuti hurumende iri kuita chirongwa chekusimudzira upfumi cheZim Asset.
Ndiri kufara kuona kuti ndofunga kuti Zim Assets iyo inogona kusumudza nzvimbo iyo ndofunga.
Ati anovimba kuti chirongwa ichi chichasimudzira upfumi nekuwanisa vanhu mabasa kuti vanhu vemarudzi ese vagare zvakanaka munyika. Varungu vazhinji vakatorerwa mapurazi nehurumende vave kugara mumadhorobha umo vari kutambura nenhamo. Uye kazhinji kazhinji varungu nevemamwe marudzi asiri vatema havawani rubatsiro kubva kuhurumende nemasangano anopa rubatsiro sezvo vachitorwa sevanhu vakapfuma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.